Mangwanana kanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wesvondo mbudzi 19, 2017.
Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande.
Neni Jonga Kandemiri, tiri muWashington DC tichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Central Committee yeZANU-PF inodzinga vamugabe mubato. Sangano Southern African Development Community riri kutarisirwa kuita musangano weStudic Tracker nemusi wechipiri 21 mbudzi muguta reLuanda kuAngola, uyo uchaziya gakava remuZimbabwe pakati pavamugabe nemauto.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Central Committee yeZANU-PF iyo iri kusangana muHarare inonzi yasunga kudzinga mutungamiri webato iri Robert Mugabe kubva mubato. Regai tinzwe kumutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa, uyo ari pari kuitirwa musangano uyu pamuzinda weZANU-PF. Patricia, wamuka sei?
Tamuka, mamuka sei.
Aiwa, tamuka zvakanaka. Ungatudzawo zvinhu zvakamira sei pamusangano weZANU-PF?
Pamusangano weCentral Committee uri kuitwa pamuzinda weZANU-PF headquarters, vatori venhau vangobvumidzwa kupinda kwemaminitsi mashoma-shoma zvavo, but dzimwe nhengo dzeCentral Committee dzatangotaura nadzo mukati imomo vati vasunga chisungo chekuti vamugabe vabviswe pachigaro chavo sa-first secretary webato reZANU-PF zvichireva kuti vadzingwa. Asi vatori venhau havasati vaudzwa zviri pamutemo zvaitika mumusangano. Mushure memaminitsi matatu tabudiswa zvikachibuda ichimbopedzisa musangano wavo, but vari kucheya meeting varatidza kuti vava padhuze nekupedza musangano, but zviripo zviri kuratidza kuti vamhengo dzeCentral Committee dzasunga kuti vamugabe vasiye chigaro chavo.
Asi unofunga here kuti pane kudzokera shure vamugabe vachitarisirwa kuramba kutambira zvabuda mumusangano?
Ndofunga nenyaya yekuti patoita koramu, vadaridza koramu, handioni vamugabe vachirambira kana kuti vachitadza kubva pachigaro, nekuti nhengo dzavo ndo dzataura idzi, nhengo dzeCentral Committee idzi dzine masimba mubumbiro rebato reZANU-PF kubvisa mutungamiriri wavo. Saka ndinoona sekuti apa vamugabe havasisina marambiro nekuti zvinhu zvatoitika.
Saka veCentral Committee vati vachazivisa rini kana kuti vachasvitsa rini mashoko echisungo chawaya kuna vamugabe?
Havasati vaudza vatori venhau kuti vachaendesa mashoko avo kuna vamugabe sei kana kuti rini. Asi matauriro pavatanga musangano wavo, vataura kuti zvavachasunga muzuva ranhasi zvichaendeswa kunhengo dzese dzebato reZANU-PF, zvinosanganisira aimbova mutungamiri wavo vamugabe.
Musangano uchiri kuenderera mberi here kana kuti vatopedza vapeta musangano?
Musangano hausati wapera, musangano uchiri kuenderera mberi, asi vaudza vatori venhau kuti vaakumbendereketso sekupedzisa musangano wavo.
Pangatarisirwa here kuti boka repolitbureau ringasanganawo futi richiziya nyaya iyoyi?
Pari zvino hapana zviratidzo zvinoratidza kuti politbureau ichasangana ichiziya nyaya iyi. Tichakamirira kunzwa kuti Central Committee paichataura zvavasunga vachati dzimwe nzira dzavachatora ndedzipi.
Aiwa, tinotenda zvikuru Patricia nekupa zvizere zviri kuitika pamusangano iwo. Asi tinoti ramba zvako uripo, tichida kunzwa kuti vanhu vari kuti vari panze kana vanga vanzwa shoko iroro kubva mukati.
Tino...
Hello.
Hello.
Regai tinsgo kune nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere vatave nawo parunhare. Makadi Dr. Dendere.
Ndipa kumamuka sei koko.
Aiwa tiri vatano manzwa zvaitika kumuzinda weZANU PF uko. Kwatinonzwa kuti mutungamiri webato reZANU PF vaRobert Mugabe vanzi nenhengo dzeCentral Committee aiwa hatichadi zvekunge tichidyidzana nemi kana kushanda nemi. Tasvika kwamvura yacheka makumbo. Munoona sei chiitiko ichi?
Ndinoona kuti zvinhu zvanga zvakangova nenguva zvakamirira kuti zviitike. Kubva zvavakataura kuti tava kupa warning yekuti dai vadzika vega, vakadzika vega, tinobva tavaita elder statesmen. Ndaifunga kuti vamugabe vachabva vadzika ipapo, nekuti kuti vabviswe pakuita mukuru weZANU PF panongodiwa ipo a minimum of 6 provinces pa 10 dziripo. Musi wechishanu ndinovimba kudaro, chishanu kana kuti mugovera mazuva achona akupindana, vanhu veZANU PF vakanga vatova ne 8. Pakazouya pfungwa kubva kuMatabeleland North neimwe zveprovinsi yakanga yaita delay. VaNick Mangwana veZANU PF vakabva vataura ivo patwitter kuti vava ne10, saka maprovinces ese ari gumi akanga abvuma kuti vamugabe vachibviswa pachinzvimbo. Asi ndisingazive kuti vazvifambisa sei, nekuti mutemo wavo weZANU PF unoti kana vamugabe vachinge vabviswa, vice president ndiye anofanirwa kunge ava president webato ravo, zvichireva kuti vamupoko ndo vanofanirwa kunge vava president webato ravo. Asi handina kunzwa, nekuti sezvataurwa nemukuru wenhau, havana kuita live zvaitika mukati necentral committee. Saka maonero angu ndeyekuti vadzinga vese vamugabe navamupoko pakare pakare ipapo, zvichireva kuti vamunangagwa vaakufanira kusarudza ma-vice president avo vatedzani vavo vaviri. Zvichienderana nekutaurirana kwakaitika muna 1986, zvinoreva kuti mumwe wevatedzani ava achanga achibva kuMatabeleland, maonero angu. Saka yava nguva yekuti titarise kuti ndiva nani vachasarudzwa navamunangagwa kuti vavadeputize mupati. Asi tinofanira kunzwisiswa nemazimbabweans, chakakoshesesa ndechekuti vamugabe kubviswa kwavaita papati president hazvivabvise paupresident wenyika pakare ipapo.
Aiwa, tinotenda zvikuru Dr. Dendere nekuwana mukana wekutsanangurira vana veZimbabwe zvamunofunga nemaonero enyu.
Vanhu vakawanda munyika vanofara netsigiro rwakaratidzwa ruzhinji kumauto, uye vanoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanofanira kutongwa nemhosva dzavakapara vari pachigaro. Asi vamwe vanoti vamugabe vyave harawa uye vanofanira kuregererwa. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Vazhinji vataura neStudio 7 vati vakafara chose nezvavakaita nezuro vachitsigira danho rakatorwa nemauto rekubvisa vamugabe pachigaro. Atkins Tulani Mutetwa, uyo anogara mumusha wemufakosi, anoti nezuro raive zuva resununguko, uye anotarisira kuti mutungamiri mutsva ari kuuya achatonga nyika asingaite savamugabe.
Asi as for now hatisati tanzwa kubva kwavo, uye chatirungomirira njeuto pane zvichaenderwa kumberi kana kuti vachapindawo papawo, vapinde papawo vasingaitise zvaiita vakanga varipo, tionewo machanges.
Yes. Munyori mukuru musangano runomira vadzidzi vezvikoro zvepamusoro vamakomborero aruzivishe vatiwo vanofara chose nezvakaitika nezuro, uye vati chimbo chavo ndechekuti mauto achadzokera kumakamba avo kana vamugabe vaenda.
Whilst we appreciate zvakaitwa nearmy zvekudefend constitution, but we do not appreciate them to define our future, especially political future after this.
mutevezeri wasachigaro wesangano rinomirira masangano akazvimiririra recrisis in Zimbabwe coalition vaGeorge Makoni vati vamugabe semunhu achembera vanofanira kuregererwa pamhosva dzese dzavakapara vachiri pachigaro.
Ini maonero angu ngavangovapa zvinhu zvavo vaende, chikuru ndechekuti vangoenda hangu semutana. Ndinoona sekuti kuti vazonyanya vatambudza zvinhu zvinenge zvakazonyanya kuipa.
Vatarira ichadhebha ndemuvativo vamugabe ngavaregererwe, asi vamwe vakaita samai Esther Piri vaudze Studio 7 kuti vamugabe havafaniri kuregererwa zvachose. Mashoko ayatsigirwa navaJohnson Chirwa vati vamugabe munhu achiri kuzvinzwa uye vanofanira kumiswa kumatare edzimhosva vachizvipindurira nyaya dzavo.
Saka vamugabe ava vanofanira, handiti varikwanisa kuadresa misangano, vanokwanisa kumira mukoti vachidayira zvavakaita. Saka ipapo ngavambobvunzwawo tumwe tumubvunzo tushoma anyway, tozovaregerera after the fact.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Sangano reSouthern African Development Community kana kuti SADC riri kutarisirwa kuita musangano weSADC Troika nemusi wechipiri unoyemusa 21 mbudzi muguta reLuanda kuAngola, wekuziya gakava remuZimbabwe pakati pavamugabe nemauto. Musangano uyu unonzi uchapindwa nasachigaro weSADC pari zvino vaJacob Zuma, vanove zvakare mutungamiri weSouth Africa, pamwe chete nevatungamiri veAngola, vanove sachigaro weSADC Organ, mutungamiri weZambia, vanove vari kutarisirwa kutora chigaro chasachigaro weSADC, uye mutungamiri weTanzania, inove nyika iri kusiya chigaro chasachigaro weSADC Organ. Vatori venhau vanonzi vari kukokwawo kumusangano uyu. Musangano uyu unotevera mumwe weSADC Organ on Politics wakaitwa kuBotswana nemusi wechina svondo rapera uyo waikurukura nyaya yeZimbabwe. Mukutarisa nezvemusangano wekuAngola uyu nemusi wechipiri, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhewa mavhinga avanoshanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica.
Chikuru tinofanira kubuda ndechekuti pamusangano wakaitwa kuBotswana painge pabuda urongwa hwekuti paitwe musangano weSADC yose vatungamiri vese vanichinge varipo yekuona nyaya yeZimbabwe. Wanga uchinzi unofanira kuva musangano wechimbi chimbi, asi panga pasina kupuwa zuva. Saka musi wechipiri kuAngola vanofanira kuti vataure kuti zuva racho ndirini, kuti zvionekwe kuti utungamiri weSADC ungaona sei nyaya yeZimbabwe.
Pangazowanikwa here iyo SADC ichitora matano, kana kuti Troika iyo ichikomekedza SADC kuti itore matano pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe?
Hongu, asi chekutanga chavanoita ndechekuti vatore vamwe vatungamiri vese veSADC kunze kweZimbabwe kuti vaungane pamwe chete, kuitira kuti danho guru rinotorwa, kana kuti kungava kupindira kana kuti kungava kudii, rinofanira kuti ritorwe nemusangano wese weSADC uine vatungamiri vese, kwete Troika yega.
Tichitarisa kuti mauto ari kuti haana kubvisa vamugabe pachigaro nechisimba, kana kuti havana kuita kuu, zvii zvingapa masimba kuti SADC ikomekedze kupindira?
SADC nguva nenguva chavana nyaya yekuongorora inyaya yekuti vanoti nyika makaterama here, mune mhirizhonga here, kana kuti zvakamira sei. Saka zviri kuitika kuZimbabwe ndizvo vanenge vachida kuti vaongororewo vachiona vega. Tinoona kuti vanhu vakaratidzira nemauto nezuro zvese izvi vanenge vachizvitarisa, zvakarewo vanenge vachida kuti vataure navamugabe vacho mutungamiri wenyika. Saka haisingori nyaya yekuti shoko remauto nderekuti kudii, asi kuti SADC mashandiro avanoita ndekuti vanoti tinodawo kutaura navamugabe. Saka zvinenge zvavapa kuti vamugabe one vamwe vavo vari kuti kudii. Tinoona sekuti vamugabe vanogona kutaura kuti aiwa masimba akatorwa, kutungamira kwakatorwa nechisimba, nekuti mamwe makurukota avo ehurumende vakasungwa kana kuti vakatiza. Ivo havachakwanisi kuinda kwavanoda pavanodira, nekuti vanenge vari pasi pekuchengetedzwa kwemauto, vachitaurirwa apa mungaenda apa mungaendi. Saka zvese izvi zvinogona kuti zvinobuda pachena, nekuti utungamiri hweSADC unotoda kuti hunzwe kuti vamugabewo vari kuti kudii.
Rimwe danho ringatorwa rekudzivirira kupindira kweSADC ringava ripi panyaya iyi vamavhinga?
Danho guru ringatorwa nderekunzwa kuti vamugabe vari kutaura kuti kudii pamusoro pezviri kuitika mukati menyika. Zvakarewo kana mauto akatora kana kusunga vamwe vanhu nechisimba, ngava vaise mumaoko emapurisa potangwa danho rekuti zvinhu zviitwe pachena. Nekuti iko zvino hapana anoziva kuti chii chakanyatsoitika, ndivo nani vakasungwa. Tinoziva isu kuti basa rekusunga vanhu nderemapurisa, Saka kana paide vakasimuka vaitwa mumwe purisa voenda kumatare ezimhosva zvofambiswa negwara iroro nekuti kana mauto asiri kutaura kuti vakasunga ani ndiani akarohwa ndiani akati kana kuti pakafa vanhu here kuti hapana panenge pasina anoziva ngazvikurumidzwe kuitwa nekuti ikozvino vanhu vava kutanga kutaura kuti pane vanhu vane chitima vakashaya vamwe vachiti pane vanhu vane chitima vakasungwa kusanganisa makurukota izvi zvinopa kuti utungamiri hwesadhaki nevamwe vatange kuvhunduka kuti zvichida hamene zvichaitika muzimbabwe pamberi apo.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhiwa mavhinga vari parunare mujohannesburg south africa nestudio 7.
Tombonzwa kuna Dr. Nkululeko Sibanda vanodzidzisa zvematongero enyika paHardavis College kuBritain. Makadini Dr. Nkululeko Sibanda?
Tiripo makadiyo.
Tiripo zvedu.
Dr. Sibanda, mungatiudzawo maonero enyu nezviri kuitika kuZimbabwe tichinzwa kuti vamugabe vabviswa pachigaro chekuve mutungamiri webato reZANU-PF?
Ndinofungira kuti zvanga zviri zvanga zviri pachena uye zvinhu zvanga zvakataurwa nemauto mashure mekunge vakatora headquarters yeZANU-PF vakaisa chiziviso patwitter vachitaura kuti ivo vamugaba havasiri mutungamiri weZANU-PF, vachitaurazve kuti vamunangagwa vava mutungamiri weZANU-PF kubva nguva idzodzi. Saka ndanga ndisingazivi kuti vanhu vanga vasati vazviona here kuti vamugabe vakabviswa nemauto. Kasi saka kwandiri dzanga kutaurwa kwaitwa nhata handina kushamiswa zvikuru nokuti ndagara ndakatora iro rekuti vamugabe vanga vakabviswa musi wakatorwa ZANU-PF nemauto. Asi ndinofunga kuti zvambotaurwa nevamwe zviya zvekuti kubviswa kwavamugabe kuZANU hakurevi kuti vabviswa mutongi hwenyika, vachiriko vanogona kutonga nyika kusvika temu yavo yeofisi yapera. Uyezve tisingazive kuti nenyaya yekuti headquarters yeZANU-PF yanga yakatorwawo nemavuto, vamugabe dai konga kuri kuti tiri munyika inoshandisa zvemutemo vanga vasingagone kubviswa vasipo ivo vari kusolidary confinement vakavharirwa kumba kwavo. Izvozvo zvinoita kuti ivo vaigona kutaura kuti aiwa mandisunga mukandisa mukoti mukatonga nyaya yangu ndisipo musina kundipawo mukana wekuti nditaurewo. Saka izvozvo ndinorangarira kuti vanhu vakawanda vemuZimbabwe vanozvifarira zvekuti vamugabe vabviswa mutongi weZANU. Nevanhu veZANU-PF tinofunga kuti vakawanda vanozvifarira, asi hazvirevi kuti zvaitwa nemazvo uye zvaitwa zvakanaka. Ndinoda kuti nditaurire vanhu veZimbabwe kuti dai tanyatsotarisa zvinhu zvakadaro kuti zvisarambe zvichiitika, nokuti mangwana zvichaitika kuMDC, zvoitika kupi kupi, zvoramba zvichingodzorera nyika yedu kumashure. Tinofanirwa kumira nemutemo. Zvataurawa mavhinga izvo kuti kusungwa kwevanhu hongu vanhu vanovenga vanamoyo vanajonathan moyo nanachipanga nanani, kasi kana taatarisa nyaya dzekuti vanotongwa sei chero vamugabe chaivo, kuti munhu anotongwa sei, munhu wese anofanirwa kutongwa zviri pamutemo.
Dr. Sibanda, hapana nguva yakawanda tichiona vamugabe vachitaura zvavanenge vachitaura kuvanhu vavo vachiridza mururu vachifara vachiita zvavanenge vavudzwa. Iko zvino pasina nenguva yakawanda tiri kuona kuti vanhu veZANU-PF havanu central committee vari kuita zvakare izvo zvavanga vachingoita vachiudzwa navamugabe. Munoona sekuti vanhu ava vari kuzvifungira vega here kana kuti vari kuita zvavanenge vataurirwa?
Zvamataura ndizvo zvotondityisa izvozvo, zvokuti kana tiparisa kama ichiro iwayo anoratidza zvikurusa kuti vanhu ava havasi kuita zvavari kufunga kana kuti havasi kuita vakasununguka vana ari kuvataurira. Ndo zvinonetsa ka ndo zviri kuita kuti ini wacho nemiwo ndinetsekane, nekuti kubviswa kwavari kuita vamugabe nekuchimbidzika kudai munhu wavanga vachifara naye mazuva mashomani naapfuura, ipapo headquarters yavo ine masoja panze, hazvina kuti tingazive kuti zvakanaka. Nyaya iyoyi inofambira nazve nezvanga zvimwe zviri kutaurwa nevamwe vari kuti vamugabe vanogona kutobviswa iye mangwana chai chai ne parliament parliament inogona kugara yo inoita inonzi impeachment problem iripo ipapo ndeyekuti maparlamentarians ezano anga ari kusaidi kwamugabe kusvika mauto atora nyika kusvika mauto apaka motikari yavo panze peparlament saka parliament ikasangana mangwana ichibvisa vamugabe sezvaitika kuzanus vana vanenge vachitaura here vakasununguka kana kuti vaakungotevedzera kwavanofunga kuti kure vane masimba ekugona kuvakuvadza saka izvo ndo zvinonetsa ndosaka SADC nana United Nations vachiti mauto anofanirwa kugara mukembu kuti chese chinoitika munyika chisaiti vanhu vasaite pasina kuyatsozivisisa kuti vakasununguka here kana kuti vari kutya izvezvi chero chaitika muzimbabwe zvoonesa kuti tizive kuti vanhu vari kuita vakasununguka nenyaya yekuti mauto ari panze ari kuratidza vanhu futi nemotikari dzavo dzine futi hombesa chaizvo izvozvo ndo zvatofanira kuzva kuti zvichatinetsa kuti tizive kuti zviri kuitika zimbabwe zvinhu zviri pamutemo here zvido zvevanhu kana kuti kutya kwevanhu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Dr. Mkululeko Sibanda. Dr. Mkululeko Sibanda inyanzvi mune zvematongerwo enyika, vachidzidzisa zvematongerwo enyika paHuddersfield University kuBritain.
Mumwe wavatevedzeri vemutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vanoti vari kufara zvikuru nemisangano yakaitwa nezuro ichikokerwa nevaimbove varwi vehondo. VaChamisa vanoti chinhu chikuru chakabuda pamusangano iyi ndechekuti zvakaratidza kuti vanhu vemuZimbabwe vanogona kutaura nezwi rimwe chete uye vanogona kubatana. Tataura navaChamisa pamusoro pemisangano iyi.
Misangano yanezuro semaonyera makaita nemanziro amakaita anga ari makuwerere eruzhinji mavhu nemarara evanhu vakauya kuzorakidzira mukubatanidza nokubatanidzwa nekurakidzira kwakakwaitwa musangano wevarwi werusununguko. Ndingati Zimbabwe Grounds haina kumbozara zvakadaro kwenguva yakareba.
Sokuona kwenyu imimi, chikuru chamunofunga kuti chakabuda pazviri chingava chii?
Chokutanga chakabuda ndechekuti izwi renyika yose, munamato wenyika yose, uye ndiro national anthem kana kuti rwiyo rwenyika, kuti vanhu vari kuda shanduko, vari kuda rusununguko, vari kuda runyararo. Chechipiri chakabuda ndechekuti vanhu vanogona kubatana zvachose, vagovaka chinhu chimwe chete, simba rokubatana rakabuda. Saka isi takaonawo zvisinge zvakakosha zvikuru vana president vangirai vanga variko, vana president maimujiro vanga variko, mapresident nemapato akasiyana siyana anga ariko, vezanu pf vanga variko. Saka izvozvo izvo chinhu chakanaka zvikuru nokuti kurakidza kuti kuturika denga hubatsirana. Chechitatu, zvinoreva kuti muZimbabwe vanhu vaakuona kuti munhuwi wenyika itsva unenge wava pedyo pedyo, wava patiri. Saka vanhu vari kuona kubuda kwezuva itsva, vanhu vari kuona kutanga kwezuva itsva, vanhu vari kuona kuti mhindo iyi yatiri yaakunopera ndochinhu chakabuda nezuro ichocho. Zvingarema zvingatinonokei, asi kunonoka kuiza zvive kuti hakuidze.
Matimaona kuti mungapinda muhurumende yomubatanidzwa here kana mukashedzwa?
Hatishedzika, kotogoshedzwa kuhumwe yedu here? Tisu varidzive munda, tisu varidzive nhimbe. Basa redu iri rinoda hurudza dzose. Badza guru rinopiwa hurudza inogona.
Zvakaitwa namauto izvi pane zvazvingakanganisa here kufambisa nyika mberi pari zvino?
Isusu tangotarira kuti mauto tichienda kumberi, basa remauto kusimbisa chigaro chevanhu, chigaro chamambo anenge asarudzwa nevanhu, basa remauto kuvandudza kuti muve nerunyararo, muve nerugare, muve nekudzivirirwa, kwete kuti vati anofanira kuva mambo ndiani. Ndo basa remasoja edu, mapurisa edu, vecio edu, kuchengetedza kuvandudzwa kwehurumende yevanhu nezvido zvevanhu.
Avo vange vari mumwe wevatevedzeri vamugendishangirai vaNelson Chamisa vachitaura vari parunharo muHarare.
Iye zvino tomboenda kune mutoro wedu wenhau, Taurai Shava uyo ari muBulawayo. Tinzwowo kuti vanhu vari kutambira sei zviri kubuda kuHarare uku. Taurai, uri sei?
Ndinosimba hangu jonga wakera seiwoni nokwazisa vese vateereri vedu.
Aiwa, isi tiri vapenyu. Ungatiudza kuti vanhu kuBulawayo vari kutambira sei nhau dziri kubva kuZANU PF headquarters?
vanhu vari kutambira nemufaro. Vandataura navo vanga vachipiwa vari kutarisira, vanga vagara vachitarisira nguva ipi zvayo vamugabe vanogona kuve vachitaura kuti vari kusiya basa, sezvo zvaa pachina kubvira mijuro kuti veruzhinji havatyara. Vanga vachizivawo kuti vanopiwa vari kuita musangano wakadai. Saka vati vari kutambira nemufaro uye vari kutarisira kuti
Tine urombo nhare dzinenge dzatinetsei, tinenge taita dambudziko nenhare yemutoro wedu wenhauta uraishava, asi tinoramba tichiedza kuti tinge tichimudzosa pachirongwa atitsanangurire zviri kubuda kubva mubulawayo. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vavhoti vemuVenezuela vari kuvhota nhasi kuti vasarudze mutungamiri. Shoroma ine mabhizimusi vaSebastian Pinera vari kutarisirwa kukunda musarudzo yemutungamiri wenyika, asi havasi kutarisirwa kuwana mavhoti zvikamu makumi mashanu kubva muzana, izvo zvinodiwa kuti sarudzo iyi isadzokororwe. VaPinera ava nemakore makumi matanhatu nemanomwe vanga vachikurudzira kudzikiswa kwemitero pamabhizimusi senzira yekuti upfumi hukure. VaPinera ava vakaita zvidzidzo paHarvard vakamboita mutungamiri kubva muna 2010 kusvika muna 2014. Ari kukwikwidzana zvakasimba navaPinera ndiSeneta Alejandro Guila, avaimbove mutori wenhau uye vari zvakare mumunhu wezvematongerwo enyika.
Patricia, ungatitaurirawo here kuti zviri kufamba sei, chii chiri kuitika?
Pari zvino musangano weCentral Committee uchiri kuitika, but tiri kuona dzimwe nhengo dzakaita sana Comrade Joseph Chinotimba vabuda panze, zvinova zvinoratidza kuti musangano wava pedyo nekubuda. Patavabvunza sevatori venhau kuti zvii zviri kuitika mukati, vatitaurira kuti vaSimon Kayamoyo vachabuda manje manje votaura nevatori venhau. But zviri kuratidza kuti idi kuti vamugabe vabviswa pachigaro chavo bato ravanga vari kutungamirira.
Hapana vambomira miravo vachida kuita sokutsigira vamugabe here pamusangano uyoyu?
Vataura nenhepfenyuro yeStudio 7 vari mukati vati vanhu vese vari mukati umu hapana apikisa kuti vamugabe vamiswe pachigaro chavo kana kuti vabviswe pachigaro chavapo. Zviri kuratidza kuti nhengo dzese dzapinda mukati umu dzinova mazana maviri neumwe chete vabvumirana, uye hapana apokana kuti vamugabe vabviswe pachigaro ichi.
Tambonzwawo dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzichiti hongu vanogonawo kunge vebato vabvisa vamugabe, asi pamutemo vanogona kuramba vari mutungamiri wenyika. Hapanawo here vezano ivavo vezano PF muCentral Committee vambosimudzawo nyaya iyo?
Pari zvino hatisati tanyatsoziva sezvo vatori venhau vabudiswa panze, saka tiri kutaratira kuti tichazobvunza bvunzo iyi patinoudzwa kuti zvii zvaitika mukati memusangano uyu.
Ndezvipi zvimwe zvingatarisirwa kunzwikwa kubva mumusangano uyu kunze kwezvatanzwa izvozvo pamusoro pavamugabe? Pane zvataurwawo here pamusoro paamai Mugabe?
Zviri kuratidzawo kuti amai Mugabe vari kuda kubviswa pachinzvimbo chavo mubatiro reZANU-PF saWomen's League kana kuti mukuru wemadzimai. Kunyange zvazvo pari zvino tisina vanyatsotiudza kuti nyaya yamai Mugabe yanzi chii. Patanga musangano zvaratidza kuti vari kuda zvakare kubvisa amai Mugabe semukuru wemadzimai, nekuti ndo vanga vachinzi vari kukonzera nyonganyonga zvakanyanya mubato reZANU-PF, uye zvakare vari kukomerwa mhosva yekunyengera ivo vamugabe pachavo.
Aiwa, tinotenda zvikuru Patricia, mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Central Committee yeZANU-PF inodzinga vamugabe kubva mubato.
Sangano reSouthern African Development Community riri kutarisirwa kuita musangano weSADC Tracker nemusi wechipiri 21 Mbudzi muguta reLuanda kuAngola.
Tatenda, ini ndini Jonga Kandemiri.
Ini ndini Tanonoka Wande.